Zimbabwe, kwakabva vasikana vakawanda zvakadi vakapindawo musangano.
Zimbabwe yakabva vasikana vakati wandei vanosvika kunenge 10 vachibvawo kumasangano akasiyana-siyana nekuti chirongwa ichi chine vanhuwo maorganizations vanosanganisirawo vanatari vana Zimbabwe Women's Resource Center, vana Walpe, vana SAT Africa, vana Rosaria Memorial Trust. Vanga vanhu vanga vari pachirongwa ichochi. Saka madzimai echidiki akauya akati wandei akabva kuZimbabwe achibva kumasangano akasiyana-siyana vanga vari pasi pechirongwa ichochichi.
Tichitarisa nzira yakashandiswa nevanasikana yekusvitsa naivo zvichemo kana zvinyunyuto zvavo kana zvikumbiro kuvatungamiri venyika, inzira yemungati inoshanda here? Tichiona kuti vatungamiri venyika izvi, vatungamiri venyika dzine zvakasiyana-siyanawo nemabatiro avanoitawo matambudziko avo nenyaya dzavo zvakasiyana-siyana. Zvava zvakaipei kuti vana vangoti vasvitse kumutungamiri wenyika yavo?
Vana tagara sekuzvinzwisa kwamunoita kuti isusu semasangano kana tege life kurana Zimbabwe tagara tichitoshanda nevatungamiri vedu, tinogara tichitoshanda nemamembers of parliament. Vana ava vagara vanitoshanda nemalocal councillors avo kunyika dzavo. Asi zvakadaro munoziva inini kuti mupasi rese munodyidzana hurumende yedu tobota haina kunyatsotinzwa. Ine zvisungo zvainoita nedzimwe nyika dzinenge muAfrica Union. Vanodyidzana, vanonyarana, vanobvunzana kuti panyaya dzakati taapapi. Tabva ipapo vasvika paglobal stage yatakawira kuno kunew commission on the status of women under United Nations, pasi United Nations. Vane zvisungo zvavanosungawo kuti aiwa tinosungana sei pasi rese semaleaders kamwe seutungamiri kuti vanasikana nemadzimai tichafambisa kodzero dzavo takati takati takati. Isusu manje tikaona zvitiri kuitika kuZimbabwe kwatagara tikushanda navo, tinouya manje tavabvunza kuAfrica nevamwe vavo pamberi pevamwe vavo kuti kazvinhu zvavakati muchati muchaita hamusi kuita kuZimbabwe kuhaufa taapapi. Saka ndoo nyaya dzatinenge tichifambira. Ivo vakabvuma kubvunzwa nedzimwe nyika, ndosaka tine maplatforms anaAfrica Union kwatinonzi, ndosaka takapiwa envoy iyi kuti tigamuchire United Nations Women Envoy to Africa Union. Tinotambira chinhu chedu topinda muUnited Nations petitini yedu zvinyuto zvevana vedu zvopinda izvozvi. So tichiko kufesda kuti this coming week kana kinzishondo riri kuuya iyi vanhu vacho magovernment achange achiita zvisungo zvokuti gore richienda mberi zvii zvavachange vachiita. Isusu tatoita petitini yedu ichatoshandiswa kuti aiwa kazvo vanasikana vari kutaura zvekuti zvekuti zvekuti. Saka muri kuona manje vasikana vekuAfrica vapinda vawana voice rekutaura paUnited Nations.